manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu ndira 29 2020. Makaterera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chibvumirano chaitwa nehurumende nesangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council, isusu hatisi kufara nacho, hatisi kuchitambira seamalgamated road teachers union of Zimbabwe. Isu tinomirira varayiridzi ezatuzu, tiri kunyunyuta kupfurikidza nechibvumirano ichocho.
Mamwe masangano anomirira vadzidzisi anoti haasi kutambira zvakabvumiranwa nezuro nehurumende nerimwe remasangano anomirira vashandi vehurumende reApex Council.
Isu hatidi zvinhu zvekungoweweredzana kana kumanikidzana. Dambudziko iroro rinotovako rokuti kana ukatoona kuti hatitonzwisisani padariro kana kuti dare rinofanira kutongwa nyaya, saka kureva kuti pane dambudziko zvinotodawo kuti tiwai negwevera.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa voshanyira South Africa vachida rubatsiro munaurirano dzezviri kunetsa muZimbabwe.
Notori nenhaurirano dziri kuinda mberi dzePollard, ende vakaudzwa naPresident Mnangagwa kuti kana vachida kujoina vamwe ngavauye vazojoina vamwe.
Asi ZANU-PF inobuda paemire panyaya dzenhaurirano ichiti vanoda kupinda madziri ngavauye kuPollard. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mamwe masangano anomirira vadzidzisi anoti haasi kutambira zvakabvumiranwa nezuro nehurumende nerimwe remasangano anomirira vashandi vehurumende reApex Council munhaurirano dzaiitwa pasi peNational Joint Negotiating Council kana kuti NJNC. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Nezuro, hurumende neveApex Council vakabvumirana kuti mushandi wehurumende anotambira mari iri pasi pasi awedzerwe mari yake yemuhoro nezvikamu 139.23% kubva musiwandira 1 wegore rino. Izvi zvinoreva kuti mushandi anga achitambira madhora chiuru chine makumi mana nemashanu ari maRTGS achazenge ave kutambira maRTGS zviuru zviviri nemazana mashanu, uye mari iyi yakanzi nehurumende ichatanga kubhadharwa mukupera kwemwedzi unouya, asi yemwedzi uno ichibhadharwa zviri zvidimu zvidimu. Kana munyori mukuru musangano runomirira vadzidzisi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA vaTapson Ngano-Nosivanda vaburitsa mashoko ekuti zvakabvumiranwa nehurumende neApex Council nezuro ndiwo magumo enhaurirano pakati pehurumende nevashandi vayo pari zvino. Vasibanda vaudza Studio 7 parunhare kuti vari kukurudzira nhengo dzavo kuti dzichitanga kuita basa sezvadzinotarisirwa kuti dzinge dzichiita. Asi mamwe masangano akaita seAmalgamated Road Teachers Union of Zimbabwe kana kuti R2s pamwe nesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ aramba kutambira zvakabvumiranwa nehurumende neApex Council izvi, achiti zvakaitwa izvi kuzvidza vashandi. Mutauri weR2s vaNation Mudzitirwa vaudza Studio 7 kuti mari yawedzerwa nehurumende iyi yakafanana nemutero wembwa.
Chibvumirano chaitwa nehurumende nesangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council, isusu hatisi kufara nacho, hatisi kuchitambira seamalgamated road teachers union of Zimbabwe. Isu tinomirira varayiridzi ezatuzu, tiri kunyunyuta kupfurikidza nechibvumirano ichocho, nekuti isu chichemo chedu kuhurumende tinongotema nemachemo aro atangoita mukore wamugore rapfuura.
Mashoko ava Mudzitirwa aya atsinirwa nemutungamiriri wePTUZ vatakavafira zhou.
Dambudziko rangariripo ende uyezve richaramba riripo. ndeyekuti hurumende yakadonedza mari dzinotambirwa navarairidzi navamwe vashandi vemuZimbabwe kubva pane equivalent of 500 US kusvika pane equivalent of 35 US. Saka ishi iripo idispute yeright yekuti mari dzomushandi hadzifani kuti dzinge dzichideredzwa kusvika pakadaro.
Vamudzitirwa vati nhengo dzavo dzicharamba dzisingakwanisi kuenda kubasa zvichitevera kushomeka kwemari yawedzerwa nehurumende yavati idonhwe mugungwa. Izvi zvatsinirwawo navazhou avo vati chinodikanwa ndechekuti hurumende igadzirise gakava riripo pakati payo nevashandi vayo nekukasika kuitira kuti vashandi vehurumende vakwanise kuenda kumabasa. Gurukota rezvevashandi vapowo mavhima vati kunyange hazvo vachida kuwedzera vashandi vavo nemari yavari kuda, homwe yehurumende yakaboka zvekuti havakwanisi kuita izvi sezvo upfumi hwenyika husina kumira zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Mutungamiri webato guru rinopikisa MDC vaNelson Chamisa vari muSouth Africa umo vamwe vanoti vari kuedza kuita hurukuro nemutungamiri wenyika iyi vaSiru Ramaphosa nevamwe vakuru vakuru kuti vapindire mukuedza kurudzira nhaurirano dzekugadzirisa matambudziko akatarisana neZimbabwe. Vanhu vakawanda munyika vari kuchema-chema kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzezvematongerwo enyika uye nyaya dzezvoupfumi zvopa kuti vakawanda vanonge svosve nemuromo. Mukuziya nyaya iyi tabata vaChamisa kuti tinzwe nezverwendo rwavo urwo.
Isiti hatitambudziko iri kuti ripere, munotoda nhaurirano inoitwa nechimbi chimbi nekuti Zimbabwe iri murazvo, Zimbabwe iri mumaemoto, toda kudzimurwa. Kusakuendebvu varume vanodzimurana, kutsvakwendebvu madzimai anokumburana. Saka toda kuti zvinhu izvozvo zvigadzirwe nyika iende mberi, tionesane kuti tichingaitwa, nekuti ndakaona kuti tichitaurira nehama dzangu hatisi kunzwawo. Saka ndikachiedzerawo kuti ari pano ari muvakidzani wedu kana mugarisani atibatsirewo, zvinobatsira kuendesa nyika yedu mberi zvakanaka, muri nyararo nemurugare, tichigadzirisa matambudziko anoinera.
Pane urongwa here wekusangana navaRamaphosa kana kuti vaTabombeki?
Haa, zvokuti ndichasangana nani nani hamuoniwo sokuti papo pane zvorema. Kana uri kutakura mashoko makuru unenge uchifamba nezvinhu zvikuru nekusangana nevakuru, asi hauchatauri kundasangana nani naniki. Hadzisi nyaya dzose dzinoda kuti unge uchiita huwi, hadzisi nyaya dzose dzinenge dzichida kuti dzinge dzine kushambadzira, nekuti zvimwe zvacho zvinokanganisa zvakawanda. Hazivai kuti ndakatakura mashoko enyika, ndakatakura donzo renyika, ndakatakura kugadziriswa kwenyika, kuti tingawana kupi mhinduro kumibvunzo yatinayo, tingawana kupi madonhodzo pakupiswa kana kutarazwa pakuitwa nemoto mune zvakasiyana-siyana. Nekuti chatinoda kuti nyika idzokere paizire vanhu kuremekedza, yakavhoterwa nevanhu kuremekedza, inotendwa nevanhu.
Tichitaurawo nevamwe vezanupiefu vari kuti aiwa pane Pollard kare, nekudaro hapana chikonzero chekuti patombouya mumwe munhu kubva kunze uku, nekuti nhaurirano dzakatotanga kare.
Hai, nhaurirano here dzinoitwa kuPollard? Kunoredza hove muchinoonesana mapurazi ndo nhaurirano idzo. Isi hatizizo kutungana kwembudzi ka, nekuti kutungana kwembudzi hakuna kumbovaka musha kana kuupi vavo. Toda kuti zvinhu zviitwe nemazvo, vanhu vachionesana zvekugara dare guru, kwete kuti vanhu vaita matakanana vachiti wendiwe baba wendiwe amai, vototi tavaka musha taane mhuri. Aiwa, hatidi kudaro. Toda kuti nyika iitwe ichiratidza kukura neudzamu hunofanira kunge huchiratidzwa padambudziko ratinaro. Tine dambudziko gukutu guru rinodawo kuti tinge tine udzamu hwakanyanya pakurigadzirisa dambudziko rakadai. Icho hatidi zvinhu zvekungohweredzana kana kumanikidzana. Dambudziko iroro rinotovapo rokuti kana ukationa kuti hatitonzwisisani padariro kana kuti dare rinofanira kutongwa nyaya kana kuti rinofanira kunge richizeyewa nyaya, zvinotokurakidza kuti pane dambudziko. Saka kureva kuti pane dambudziko zvinotodawo kuti pave negwere.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare vari kuJohannesburg, South Africa. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo munyori anoona nezvemutemo mubato reZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana kuti tinzwe pamire bato ravo.
Pane kodzero yavo yokunotsvaka vavanoda kutsvaka, asi isu muno muZimbabwe tinotori nenhaurirano dziri kuinda mberi dzePollard,
ende vakaudzwa naPresident Mnangagwa kuti kana vachida kujoina vamwe ngavauye vazojoina vamwe. Hapana chatinotaurirana navo South Africa, but zviri kwavari kuenda kwavanoda kuzichene Zanzibar vaichinji nePollard. And Pollard is the only game in town.
Ah, sika vamwe vari kuti Pollard ine dambudziko rekuti inenge isina mutongi Gava.
Sada chinongopinda kana paine conflict. Muno Zimbabwe hamuna conflict.
Tiri kutaura ipo panyaya dze.
Vakaita sarudzo dzedu vachamisa vakaenda kucourt. Court ikapa chisungo chokuti my elections akafamba nezira yakanaka. Vamunangagwa akahwina. Saka hapana chinopindwa neSada.
Asika zvinhu muZimbabwe vamwe vari kuti zvinenge zviri kuramba zvichienda kumawere nekudaro zvikasagadziriswa nechimbi chimbi munogona kusagadzikana.
Economy hakuna nyika isina machallenges ayo tichagadzira. That is part of the reason why we are in power, to find solutions to the challenges within our country. We don't need outsiders to intervene to resolve the economic challenges we have in the country. We have got a program which is in place which will sort out the economy. Chagadzira ikonomi yedu ndokutonga kwacho kwatenge tichiita ikoko.
Vamwe kavari kuti zvinenge zviri kutora nguva izvi vamangwana.
Ndosaka takapuwa 5 years ndokutonga. Zvaizikamwa kuti nyika haigadzirisi overnight. Saka every 5 years tichiita election. Saka tiri murwendo rwedu rwokugadzirisa ikonomi within the 5 years dzatakapiwa ndokutonga izvo.
Munyori anoona nezvemutemo mubato reZANU PF vamunyaradzi Paul Mangwana vachitaura vari parunare muHarare. Dare reSenate muAmerica riri kuenderera mberi richinzwa mhosva dziri kupomerwa mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump dzekuti vaida kushandisa masimba avo zvisizvo. Nhasi dare reSenate range richitumira mibvunzo kuvachuchisi vari nhengo dzemaDemocrats uye magweta avaTrump. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muVirginia kuno kuAmerica vaDan Moyo vaudza Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 kuti nyaya iyi yave kuzosvika kwamvura yacheka makumbo sezvo nhasi vedare vachange vachipuwa mukana iwowu wekubvunza mubvunzo uye kuti pozovhotwa kuti zvapupu zvopiwa here mukana wekunzwikwa kana kuti kwete. Ngatinzwei hurukuro yaita vaMoyo naMarvelous.
Nhasi zvichaitika ndezvekuti masenators achapuwa 16 hours kuti vanyore maquestions avo avada kubvunza mamanagers emaDemocrats ariwo ari kuprosecuta nyaya iyi. Then mamwe maquestions ozobvunzwa malawyer avari kudefenda Trump. Kana vapedza 16 hours idzodzo dzekudebata maquestions wavo nekupuwa maanswers, then vachavhota kuti vavhotere kuti kuitwe mamwe mawitness here, because maDemocrats ari kuti iwo kune mamwe mawitness akaita sana John Bolton angari former national security advisor vane information yakakosha inoratidza kuti Trump ndiye angachipusha nyaya dzakaitika kuUkraine.
Munoona zvichizoita sei tichitarira kuti kuSenate uku tinoona kuine maRepublican senators akawanda kukunda vemaDemocrats?
Idambudziko rine maDemocrats iroro nderekuti vanofanira kukonvinsa at least vanhu 4 maRepublicans kuti vavhote navo panyaya yekuti kudaidzwe mawitnesses. Asatanyatsoona panyaya yekuti Donald Trump abviswe paoffice kuti zvakamira sei, because maRepublican akawanda varipo 37 muSenate and panodiwa 2/3 kuti Trump abviswe muoffice. So ipapo pachine dambudziko, asichaona nekufamba kwenguva nemawitness aya kuti vakavhota kuti kuve mamawitness kukazobudawo dzimwe nyaya chaita kuti mamwe maRepublicans onaye waone kuti for sure Donald Trump akapama moto.
Tingati isu Zimbabwe ingadzidzei panyaya yekukosha kwevatinga vadare.
I think the opportunity hombe stereki for vanhu vakaita seZimbabwe vane maDemocracy achiri manyuwani compared to EUS ine over 200 years kuti vaone kuti kana uri member yeParliament uri kurepresenta vanhu, simba riri kuvanhu.
Avo vanga vari vaDan Moyo vachitaura vari parunare vari muVirginia muno muAmerica naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America.
Yashika nguwa yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reAfrican Union razivisa nasi muAddis Ababa, Ethiopia kuti ratumira nyanzvi munzvimbo dzakasiyana-siyana muAfrica senzira yekudzivirira chirwere checoronavirus kunyangwe hazvo chirwere ichi chisati chaonekwa muAfrica yose asi chiri kurura kuChina. Sangano reUNICEF rinoti vana vanodarika mamirioni mashanu vasina pekugara vanoda rubatsiro gore rino zvichitevera mhirizhonga dziri kuitika munyika dzemuAfrica. Muchikamu chatiri kutarisa mamiriro akaita nyaya dzechikafu munyika, nasi Studio 7 inopinda mudunhu remasvingo uko Godfrey Mtimba anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vagari munzvimbo dzakaita sekunemamwa, chikarudzo gutu, pikita zaka nemwenezi, vanoti dzara yakakonzerwa nekusanaya zvakanaka gore rino nerapera. VaHenry Makusha vemunani rekwaChikutuva kune mamwa vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munharaunda mavo.
Muward 7 nzara yaofunya chisero, vanhu havana kukohwa zvakanaka gore rapera. Saka iko zvino vanhu vari kutongova vangachirama nemamengo nemazhanje. Zvino mazhanje anga asina kuberekawo zvakanaka, saka mengo dzakutokuva. Isu hatina kumboona kana madhona gore rese. Kumbiro chedu ndechekuti dai kuchiwanikwawo madhona anogona kuuyawo kuzobatsira vanhu nekuti nzara yafunya chisero. Mumwe munhu achatokwanisikana kushasadza pazuva.
Vanhu vakawanda vakataura neStudio 7 vanoti nzara iyi iri kuwedzerwa nekuoma kweupenyu sezvo mitengo yezvekudya muzvitoro iri kukwira zuva nezuva, kunyange hazvo munyika musina mabasa kana mari chohawo aimboraramisa vamwe. Bhagidhi rechibage mudzimbe dzakaita sekwaGutu kune mamwa, zaka nekwaChivi riri kuita zana remadhora emunyika. Apo marita maviri ebhotoro remafuta ekubikisa richiita madhora makumi matanhatu, makirogiramu maviri eshuga achiitawo madhora makumi mana, makirogiramu maviri emunyu achiita madhora makumi maviri emadhora emuZimbabwe. Valoid Mufudze vekuchisheche kwaGutu vanoti nzara nenhamo zvavasungambira dzakondo uye vapedza kutengesa zvipfuwo kuti vararame.
Dambudziko guru rati kusangana naro inyaya yenzara. Sezvo tese tichiziva kuti gore rapera vanhu vana kunge vanatsa kukohwa zvakakwana nekuda kwemvura zhinji yakanaya yecyclone Idai. Vanhu vari kusangana zvine matambudziko ekukwira kwemitengo yezvinhu muzvitoro. Vabereki vapedza zvipfuwo zvavo nemudziyo yakasiyana-siyana vachitengesa kuita kuti vawane mari yekutenga chikafu. Vapedza zvipfuwo zvakaita sembudzi, makwai, huku nemombe vachitengesazve kuti vawane mari yekutenga mbeu, mari yekutenga fertilizer nemari yekutenga zvakasiyana-siyana zvekushandisa nekutengesawo futi zvipfuwo kuti vawane mari yekuendesa vana kuzvikoro.
Mudhorobha zvinhu gore rino hazvinawo kumira zvakanaka sezvo vanhu vasina chekubata. Izvi zvapa kuti kekutanga munhoroondo yavo veWFP vatange kupa vanhu chikafu mumaguta. Amai Sofia Gumbo vanogara mumusha werunyararo West vanotsanangura mamiriro akaita zvinhu.
Nzara yavamo nauti drought kana yasvika kukumamusha zvinoafekta nesuwo kunoko. Mukatoona izvozvi kana hupfu chaihwo chaihwo huri kunetsa, hupfu hwakabudanga namaok umwe vanhu vari kumira qe hupfu yekuti vava nehupfu hwakachipa hunenge uri kuma60-70 dollars. Ukangoushayiwa ipapo wautoendawo black market ya $200. Saka munoona kuti zvinhu zvakunetsa kuti vanhu vagare vakaguta kana nzara. Vanhu vakutorova 001 kuti masikati vanhu vanoswera nenzara, makuseni anongorovawo tiyoyo ndoyaakuswerawo nayo ozosangana nesadza kawani manheru. Noda kwekuti maprizes acho ezvikafu akwira kunyange nyama yakuita $80 kg. Saka pakangooma zvapo.
Vamwe vagari vemudunhu remasvingo vakaita sava Jason Gonese vemurani rekwamakonese kwaGutu vanoti kunyange hazvo hurumende iri kuedza kuvabatsira nechikafu kubudikidza nebazi rezvemagariro evanhu, chikafu ichi hachisi kukwana nekuti chishoma. Apao masangano akazvimirira oga akaita se WFP haasi kubatsira matunhu ose mumasvingo izvo zviri kusiya vamwe vari panyanga dzamushore. Hurumende iri kupasa gari rimwe chete re50kg rechibage pamuri iro riri kunzi harikwani sezvo vagari vachiti mimwe medze havapiwi. Kune dzimwe nzvimbo dzavari kubatsira veWFP vanopa makirogiramu 10 echibage kana ufu pamunhu wega wega mumhuri uye bhotoro remafuta nenyemba pamwe nemunyu izvo zvinonzi zviri nani asi havasi kupa munzvimbo dzose mudunhu remasvingo. Mudziti mukuru wedunhu remasvingo vafunga imbetsa vanoti vanhu vanosvika miriyoni imwe chete vanoda rubatsiro kusvika kumwedzi wakubvumbi.
Yeah, muno mumasvingo we are expecting roughly about 1 million people vachada rubatsiro rwechikafu papeak period. Peak period yedu inotanga muno muna January kusvika muna April.
Nzara iyi mudunhu remasvingo iri kuurayawo zvipfuwo zvakawanda kusanganisira mombe nemadhongi. Vakuru mubazi rinoona nezvekuchengetedzwa nekurapa kwezvipfuwo vanoti mombe dzinodarika zviuru 13 dzakafa mudunhu remasvingo kunyanya kumwenezi nechiredzi. Madhongi anopfuura chiuru akafawo mudunhu iri. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
European Union neZimbabwe dzaparura chirongwa chinokosha mamiriyoni 10 nerimwe madhora ekuAmerica chekuvandudza kutengeserana pakati peZimbabwe neEU. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vachiparura chirongwa ichi, munyori mubazi rezvekudyidzana nekutengeserana nedzimwe nyika vaJames Manzo vati chinangwa chechirongwa ichi, icho chinonzi Zimbabwe European Partnership Support, ndechekuti Zimbabwe iwedzere uwandu hwezvinhu zvainotengesa kuEU. Vamanzowo vati mari yabviswa neEU ichabatsira kudzidzisa makambani madiki neari pakati nepakati kutevedzera zvinodiwa nemisika nemakambani ekuEU kuti zvinhu zvisadzorwe kuEU. Vatiwo mari iyi ichashandiswa kuvandudza mitemo yekutengeserana munyika pamwe nekuona kuti Zimbabwe Revenue Authority inorerutsa mitemo yekutengeserana nedzimwe nyika. Mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaDavid Musabayana vati chirongwa ichi chichabatsira nyika kuwana mari yekunze nekutengesa zvinhu zvakawanda kuEU.
Kana EU yavhura yazarura magoni ayo, zvinoreva kuti avo vanoda kutengesa zvinhu kuEU, kunyika dzeEU, vakwanisa kuita izvozvo vasina kupuhwa malimits ekunzi pane kota yaekuti you are only allowed, munobvumirwa kutengesa zvakati chete kana matana akati. Vakunzi zvese zvinongodiwa ikoko takwanisa kutengesa senyika.
Vati kuti chirongwa ichi chibudirire, vanhu vave kufanira kurima zvinhu zvinodiwa kuEU nedzimwe nyika dzepasi rose.
Ukama hwagadzirwa hwakureva kuti tichinyanyoshanda zvakanyanya kuti tirime mapizi dzedu dzinodiwa kunze dziya masugar snaps nemamanji tu todzirima dzakawanda tichitengesera ikoko. Angave makabeji, angave mamakadania nuts edu aya anodiwa kunze kwenyika, tikaraita izvozvo takuona mukana pasina zvipingiridzo kuti tiendese kunyika dzeEurope. Saka mukana uyu mukana unosimudzira Zimbabwe zvakanyanya.
Vachiparura chiitiko ichi, mumiriri weEU muZimbabwe vaTimo Okenen vatiwo chirongwa chavaparura nhasi chinoita kuti Zimbabwe nedzimwe nyika dzemumatunhu eAfrica, Caribbean nePacific dzitengese zvinhu zvadzo kuEU pasina kupiwa miganhu kuti dzogumira papi uye EU inofanirawo kuita zvimwezvo munyika idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Japan inoti kunyange hazvo Zimbabwe yaimbova yakabudirira munyadzi zveutano, zvinhu zvadzikira zvakanyanya izvo zvaipa kuti ibatsire pazvinhu zvakakosha zvinodiwa munyika. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura hapo, Zimbabwe neJapan dzanga dzichinyorerana chibvumirano icho chichaona Japan ichibatsira chipatara cheHarare Hospital nezvekushandisa kuchipatara chevana. Muumiririri wenyika iyi muZimbabwe vatoshuk Iwado vati zvina zvisina kumira zvakanaka munyaya dzezveutano, uye kuchipatara ichi hakuna mishina, izvo zvinoita kuti vamwe vana vatadze kurapwa.
Zimbabwe used to have a well-established health sector.
create well-organized hospitals like her children's hospital.
Zimbabwe yaive nyika yakabudirira munyaya dzezveutano ine zvipatara zvakadai seHarare Children's Hospital. Asi iko zvino zvadzikira zvakanyanya nekuda kwekushaya michina.
Gurukota rezvemari vamutuli Ncube vatiwo kuburikidza nechibvumirano chavanyorerana, Japan ichatengera Harare Children's Hospital mishina yemari inosvika mamiriyoni maviri ane makumi manomwe nemashanu emadhora ekuAmerica. Vati mimwe yemichina ichatengwa inosanganisira mishina yekuongorora zviri mukati memuviri, zvekuvhiisa, zvekuongorora utano hwevana vanenge vachinyanyorwarisa nezvimwewo.
This incorporation between the government of Zimbabwe and Japan through the signing of the exchange of notes for the procurement of hospital equipment for Harare Children's Hospital for support amounting to 300 million Japanese yen or about 2.75 million US dollars.
Tiri kuona chivumirano chatiri kuita neJapan kuburukidza nekunyorerana pasi apo nyika iyi ichatenga michina kuHarare Children Hospital nemari inosvika 300 million Japanese yen kana kuti 2.7 million US dollars. Japan ichatenga michina ichizvino zvino.
Vanqobe vatiwo hurumende ichapawo chipatara cheHarare Hospital mari inosvika mamiriyoni mashanu emadhora ekuAmerica kuti chipatara ichi chigadzirise zviri kunetsa. Chipatara chevana ichi chinozivikanwa nekubudirira kwachakaita muna 2014 apo Dr. Bothwembo Ayesango nevamwe vavo vakakwanisa kuvhiya ndokupatsanura vana mapatya vakaberekwa vakabatana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Munhau dzemitambo, Zifa yapabasa reurayiridzi wemaWarriors kuna Javok Lugasicic wekuCroatia, uyo ativa Joy Antipas. Michael Kariati anotipanyaya inotevera.
Mukuru weZifa vaFelton Kamambo vati vabvumirana nemurayiridzi uyu kuti achange achitambiriswa mari yemuZimbabwe yemaRTGS sezvinoenderanawo nemitemo yemuno.
Tomutambirisa nemari inobvumirwa nemutemo wemuZimbabwe. But my figures acho is private between him and Zif. Atu kwanza kuyadrifa oja hizo.
Vakamambo vati Lugarisik achange achibatsirwa na Antipas Lloyd Tembwe. Tondera indiraya avo vanoraridza zvikwata zvemuno.
First assistant will be Joe Antipas. Second assistant will be Lloyd Tembwe. And tondera indiraya, by virtue of being the under 23 coach, will also be part of the technical setup for the national team.
Vakamambo vati vapa Rugarisik basa rekuona kuti maWarriors abudirira kuenda kuma final Africa Cup of Nations uyezve nekusimudzira nhabvu mune vechidiki.
Tofana kunge tichiqualify every AFCON from now going forward. Anofana kubuda neplan yekuti atitore kuenda kuWorld Cup. Anofana kuita come up nesetup yegrassroots youth league so that bhora redu rinotambwa in all parts of the country.
Muongorori wemutambo wenhabvu Valiopold Munende vanoti kunyange hazvo vasingazive nezvaLugarisik vari kutarisira kuti achapa mufaro kune chaunga chinotevera maWarriors. Zimbabwe ine mitambo miviri neAlgeria muna kurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael. Vateereri, musakanga nokuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kushungurudzwa kuri kuitwa zvizvarwa zveZimbabwe zviri kugara muSouth Africa zvisiri pamutemo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mamwe masangano anomirira vadzidzisi anoti haasi kutambira zvakabvumirana nezuro nehurumende panyaya dzemihoro nerimwe sangano rinovamirira reApex Council. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa voshanyira South Africa vachida rubatsiro munaurirano. Tasvika kumagumo yechirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina ndimutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.